manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 17/2022 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeatruza dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso zvitevera kusungwa kwadzakaitwa nemusi wechitatu svondo rapera. Zimbabwe Electoral Commission yotarisirwa kuita makomishina matanhatu matsva zvitevera kupera kwetemo yemamwe makomishina ayo. America inorangarira zuva remurwiri wekodzero dzevanhu mushakabvu Dr. Martin Luther King. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo gumi nenhanhatu dzesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa svondo rapera dzapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare amai yeukaidzuda vati havaoni zvikonzero zvekunyima vanhu gumi nevatanhatu ava mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nhengo dzeatus idzi dziri kusanganisira mutungamiriri wesangano iri vaobert masaraure nevamwe vaviri vanzi vabhadhare mari yechibatiso madhora zviuru zvishanu zvemari yomuno. Mumwewo vakasungwa ava Sharon Tambudzai uyo anonzi mwana wechikoro apowa mukana wekutongwa achibva kumba pasina mari yechibatiso ya anobvisa. Zvimwe remagwete varairidzava vatinashi chinopfukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti pamusoro pemari yechibatiso vasungwa vanofanirwa kuzviratidzawo kumapurisa ari pedyo nawo pamwe nekusakanganisa vafakazi.
Vapiwa bail saka vanzi vabhadhare 5000 mazimdollars mumwe nemumwe vanzi vagare padzimba dzavo then vanzi vanoreporta kupolice station mapolice stations avapa kamwe chete pafiki nekuti vaoso vanzi vasavhiringidze vafakazi.
Vachinopfukutwa vati vagudzikana nemutongo wedare vati ovasungwa vavanzi vadzoke mudare musi wa17 kukadzi. Munyori mukuru weatus varobson chere vaudza studio 7 kuti zvisinei nekusungwa kwakaitwa vamwe vavo nhengo dzeatus dzicharamba dzichienderera mberi nekuratidzira kuti vawane mihoro inoita kuti vararame.
Tiri kuti isusu kuratidzira kwakanga kuripo kwenyaya yemuhoro kucharamba kuripo kusvika nyaya yemuhoro iyo ichinge yagadziswa kusvika hurumende yawedu yakuziva kuti vashandi vakakoshera munyika munomu kusvika hurumende yedu yakuziva kuti vashandi kana vachinge vachishanda vanofanira kupiwa mhuri inokwana inoita kuti vange vachiwana chekudya pamwe chete nekuchengeta mhuri dzavo.
Varairidzava vanoti vari kuda kuti hurumende iwedzere vashandi mari dzemihoro kuitira kuti mushandi atambire mari inodarika mazana matanhatu emadhora ekuAmerica. Mukupeta nyaya dzaitika kumatare dzimosva nhasi muzvare mumeri mbaiwa avo vari kurwara vambofenda kumatare vakatozobatsirwa nevamwe vavo kuti vakwanise kufamba. Muzvare mbaiwa vane nyaya iri mudare iyo vari kupomerwa kuti vakaita muchihwande muchato wavo nemurume wavo wavari kunetsana naye matare vaConstantino Chiwenga vanova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. VaChiwenga ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika sezvo vaEmerson Mnangagwa vari pazororo. Senzira yekuroverera muzvare mbaiwa nemhosva kutsva yavari kupomerwa vachuchisi vehurumende vari kutarisira kushandisa gwaro rakanyorwa nechimwe chapupu vamichael lozidis avo vakashaya nyaya yamuzvare mbaiwa yava nenguva iri mumatare uye vakamboenza kuti vapiwe vana vavo avo vari kugara navachiwenga asi zvasati zvabudirira mune imwewo nyaya mapurisa anoti achaenderera mberi nekusunga vanhu vane dzimotokari dzisina mutero pamwe nedzisina manumber plates izvo zvakonzera kutaura kwakanyanya pamadande mutande veruzhinji vachitsutsumwa kuti manumber plates awa haasi kuwanikwa nyore kucentral vehicle registry kunyange hazvo vazhinji vakatobhadhara mitero inodiwa mapurisa anoti achasungawo motokari dzehurumende dzinenge dzisinawo manumber plates ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rave kutarisirwa kuva nemakomishina matsva matanhatu zvichitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina muna Chikunguru. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Uchiziviso chai kuneve ruzhinji, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeStanding Rules and Orders iri kukoka veruzhinji kuti vadome vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kuti vatore zvigaro zvenhengo nhanhatu dzekomisheni idzo dziri kusiya basa musi wa6 Chikunguru apo panopera nguva yadzo yekuve nhengo dzebhodhi rekomisheni. Komiti iyi inoti panodiwa vakadzi vana nevarume vaviri kuti vatore zvigaro izvi. Komiti iyi inoti veruzhinji vanofanira kudoma vanhu vane chiremerera pamwe neunyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo. Vanhu vanobvumidzwa kudoma vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kusvika musi wa18 kukadzi, uye komiti iyi inozoita bvunzo dzekuona kuti vanenge vadomwa vanokodzera here kana kuti kwete. Komiti iyi inozoendesa mazita evanenge vakunda kumutungamiri wenyika uyo anotambira mazita aya kana kuaramba. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vati zvakakosha kuti pave nenhengo itsva dzekomisheni iyi, asi vati vanhu vanodomwa ava vanofanira kunge vakazvimirira kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Chatinozotsinira pakunge vagadzwa makomishina aya ndechekuti ngavachigadzirisa kuona kuti basa ravanoita ivo ravandudzwa kureva nyaya dzatingadzi maelectoral reforms, kana kuramba vachigadzirisa administration yemaelection, vachigadzirisa mitemo inotarisa nyaya dzesarudzo, vachiadvisa government. Saka tinotarisira zvekare neiye kuti tine chatiri kutarisa chatingati kushanda baboka reZimbabwe Electoral Commission rakazvimirira roga yatingati independence yezeki inobva zvekare kuvanhu ivavo vanenge vachizoappointwa semacommissioners. Saka kureva kuti pachaitwa mainterview avo zvekare vanhu ivavo vanofanira kunge vari vanhu vanozvimirira vega, vano vasingasapoti zvematongerwo enyika, kuti vasingamiri neboka kana nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwevanhu vatsva muzek kunogona kusandura maitirwo ebasa muzek.
Chokutanga nguva nonguva pakaunzwa vanhu vanyowana vanodaidza vaive kuti fresh blood, tinenge tichitotarisirawo zvakare kuti kuuya kwavo kunogona kuunzawo shanduko kumaitirwo ebasa anenge achiitwa nezek. Saka tinozvidavira uyewo tinotendera kuti zvinofanira kunge zvichiitwa zvichitevera bumburo remutemo wenyika.
Vamakoni vatiwo zvakakosha kuti mutemo wemafambisirwo esarudzo ushandurwe kuitira kuti zeki ikwanise kushanda yakazvimirira.
Chinongodiwa kuti pange pane andikati mareforms, maelectoral reforms anoita kuti makomisheni edu ashande zvakanaka, anga ari independent uye achiita basa ravo zvichitevera zvido zvenyika kwete zvido zvehurumende inogona kubva mangwana kuchiuya imwe zvichingodaro.
Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira munyika anogaro chema-chema achipomera zek mhosva yakiita basa ravo yakarerekera kuhurumende nebato riri kutonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAfrica University Dr Wellington Kadzikwa vaudza Studio 7 kuti zeki haina chimiro chakanaka kune veruzhinji uye kusandura vanhu hakuna zvakunogadzirisa. Vanoti semaonero avo, mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa uye mutungamiri wenyika haafaniri kuve nechekuita nekusarudzwa kwenhengo dzezek.
Mutemo unoti vanenge vadomwa mukuru wenyika anozosarudza mukuru wacho nemutedzeri wacho unenge wautichikora kodziri dzevanenge vasarudza. Ivo vanofanira kungoti paramendi yosarudza vanhu ivavo, yobva yasarudza kuti anoti mukuru wachina anotezera zongo pera mparamende kuti paramende kana ikazenge yakuisa mazita acho kune mukuru wenyika zvora kuti yakuisa kune rimwe bandiko rinotove mamwe masimba.
Mutungamiri webato rinopikisa Democratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kuumbwa patsva kuitira kuti veruzhinji nemapato ematongerwo enyika vavimbe nayo.
Zimbabwe Electoral Commission ibazi rinoda kuumbwa patsva kuti rigokwanisa kuvamuridzi wepembe wesarudzo dzinoitika pajekerere mu2023.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZEC amai Letitia Kazembe kuti tinzwe kuti ndivanani vari kusiya zvigaro zvavo muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
America nasi iri kurangarira mabasa akabatwa nemurwiri werusununguko nekodzero dzevanhu vose munyika iyi, mushakabvu Dr. Martin Luther King. Dr. King vakaita mabasa aya panguva iyo vatema vakange vakadzvanyirirwa muAmerica vasina masimba ekuvhota uye vachiitirwa rusarura ganda. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kubva kumabasa akabatwa naDr. Martin Luther King ekurwira kodzero dzevanhu.
Nhasi kuno kuAmerica iholiday inonzi Martin Luther King Jr. Holiday. Iholiday inoitwa mukucherechedza ubasa hwakaitwa na Reverend Dr. Martin Luther King Jr. kuAmerica. Apo vairwira kodzero dzevanhu vatema munyika yeAmerica vakanga vasingakwanisi kuti vavhote uye vakanga vachidzvinyirirwa neutongi hwevachena munyika yeAmerica. Reverend Dr. Martin Luther King Jr. vakashanda chaizvo kuti kodzero dzevanhu vatema dzinge dzinosimudzirwa pamusoro chaizvo. Saka nhasi kuno kuAmerica vanhu vakazorora vachirangarira ubasa wakaitwa na Dr. Martin Luther King Jr.
Mabasa akabatwa na Dr. Martin Luther King aya anokudzidzisa ichii imi sezvizvarwa zveZimbabwe uye nevanhu vatema pasi rose?
Isusu tinoongorora kuti ubasa wakanaka wakaitwa uhu unotidzidzisawo sezvizvarwa zveZimbabwe, nekuti tinoziva kuti Zimbabwe yakanga iri pasi pevapambe pfumi wadzvinyiriri wakanga wachinetsa vanhu vatema. Pari zvino tinoona kuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe uye nepasi rese reAfrica vanhu vanofanira kuita kodzero dzavo dzekuvhota kusarudza watungamiriri wavanoda zvisina bopoto, zvisina bakurwisana, zvisina bakupikisana, nekuti zvido zvevanhu ndo zvinofanira kuti zviitwe. Saka zvinotikosherawo isusu sevanhu vanobva kuAfrica kunyanyanya kuZimbabwe kudzidza zvakanaka zvakaitwa naDr. Martin Luther King Jr. Waisaita baiwo zvekurwisana kana zvekupikisana, waida kuti zvawaichemera zvinzwisisike, kwete nekurwisana asi kuti waitaura. Semunhu akanga ari mukuru zvekare wechechi achiwa mufundisi webaptist waizotaurayiwo kuti hatifanire kuti tiite zvekurwisana, kana vanhu vachiratidza wairatidza murunyararo. Zvakabatsira izvozvo kuti Dr. Martin Luther King Jr. waite gamba pasi rese rakashanda zvakaomarara chaizvo mukuda kuti vanhu vatema wave nekodzero dzekuzvitonga, wave nekodzero dzekuti watariswewo kuti vanhu vanovhota uye zvavanovhota zvacho zvichigashirika pamberi pevanhu vanenge vachiita. Saka sechizvarwa cheZimbabwe ndinokarira kuti sarudzo iri kuuya iyi munyika yeZimbabwe ichange yakanyarara vanhu vachisarudza utungamiriri wavanoda kuita kuti nyika ienderere pamberi.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vachitaura vari kuFriends University kuWichita muKansas muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Hazvo uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwave kudzikira, vanhu vashoma vava kuenda kunobayiwa nhomba, zvochirwa kuti zvinogona kupa kuti chirwere cheCOVID-19 chirambe chichitenderera kwenguva yakareba. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi mana nevanomwe, kana kuti 5247. Vanhu zana nemakumi mana nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvine makumi manomwe nevasere, kana kuti 226078. Hurumende yembenge yamboti inoda kubaya nhomba vanhu zana rezviuru pazuva, kana kuti 100,000, kuitira kuti ikwanise kubaya vanhu mamiriyoni 10 mukupera kwegore rapera, asi zvakakona. Nezuro vanhu zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe ndio vakabaiwa nomba, vamwe vachibaiwa yekutanga, vamwe yechipiri, uye vamwe yechitatu. Vanhu vabaiwa nomba yekutanga vavi mamirioni mana nezviuru mazana maviri nezvitanhatu zvine makumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 4,206,094. Vanhu vabaiwa nomba kaviri vave mamirioni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezviviri zvine zana nemakumi maviri nevaviri, kana kuti 3,232,122. Vabaiwa nomba katatu vave zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe, kana kuti 26,631. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru anoona nezvekurwisa denda recovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, varikurudzira vanhu kuti vaende kunobaiwa nhomba yecovid-19. Dr. Mahomba vaudzawo Studio 7 kuti hurumende iri kushambadzira zvakakwana urongwa hwekuti vanhu vabaiwe nhomba yecovid-19. Asi vachipawo pfungwa dzavo vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance, vanoti pane zvakawanda zviri kuda kuitwa kuti vanhu vasazengurire kunobaiwa nhomba yecovid-19.
Chachinja chaizvo padzidziso yehurumende kuvanhu veZimbabwe hapana, vari kutodzokera shure. Dambudziko ripo nderekuti vana veZimbabwe vari very skeptical, vanokufunganya kukuru pamusoro penhomba dzekuChina dzakauya muno. Hurumende ingada yakaita basa guru rokudzidzisa vana veZimbabwe kuti nhomba idzakangonaka kuinzana nedzimwe nhomba dzese, vana Pfizer nana Moderna vari kune dzimwe nyika. Uyezve hurumende ingada yakaita basa guru rokudzidzisa vanhu kuti nhomba idzi dziri safe, uyezve hadzikanganisi utano hwavanhu, dzinoshanda.
Panenge pachida kuitwa sei mukapa muenzaniso?
Pari zvino kubvunza hurumende izvozvo kuti pavanhu vakabatwa necovid patsva nezuro vakanga vakabaiwa nhomba vangani, havatiudze izvozvo. Kokuti vakafa necovid nezuro pande vakanga vakabayiwawo nhomba here? Havatiudzi namba yacho, havatiudzi, havatomboizivi. Chinhu chakanyanya kukosha chiri kungoda vana veZimbabwe ndechezvo kuti nhomba iri kushanda here, ndikabayiwa ndiri kudzivirirwa here, ndikabayiwa handisi kuzorwara here. Pane zvirwere zvakawanda zviri kuverengetwa nevanhu zvinonzi zvinoitwa kana vanhu vachingovabayiwa nhomba iyi. Gavhumendi ingadai yakapinda muoverdrive kushandisa radio, television, macommunity radios, kushandisa word of mouth, vanhu famba vachiita mashoo vaya vachidzidzisa vanhu, kwete ngoti uyambaiwe nhomba, asi kuvapa mafacts and figures zvekuti nhomba yacho iri kushanda zvakadini, iri kudzivirira zvakadini, uye zvemaside effects akamira sei. Ndo zviri kuda vana veZimbabwe, vanhu vachiri very skeptical lee zvino nanhasi.
Vanenge vachiti kudii?
Kuvabvunza nezvenhomba unonzwa munhu achiti handii trust, ai beta kugara ndisina kubayiwa hangu, nhomba iri kunzi iri kuuraya vanhu. Nyaya chaiyo chaiyo yokuti izvo vakazvitakura nevari kuyamwisa vanobayiwa nhomba here? Hurumende iri kungoita prevaricate, havasi kutaura zvakanaka kubuda pachina kuti endai munobayiwa. Vanokudzai kuti izvo yaingoonawo kuti ungaita sei. Manufacturer haasati aisa pagwaro rake nyaya yekuti vane nhombo nevari kuyamwisa vabayiwe, asi weingoonawo zvinoda kubetserita decision yako. Aiwa, handizvo kumaketa kunoitwa nhomba ikoko. Izvino tabaya vanhu vari kuma 4 million, tofanira kuita ane data rakasimba.
Rinenge richiratidza chii?
Rokuti izvo vakabayiwa vane nhumbu chii chiri kumboitika, vakabayiwa vari kuyamwisa chii chiri kumboitika. Pane kahusimbe karipo kokuanalyza scientific data kandiri kuona kari kuita kuti zvinhu zvisashande izvi.
Taimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe. yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro muSouth Africa vari kupikisa mutemo unovamanikidza kuti vabayiwe nhomba dzakakwana dzeCOVID-19 kuitira kuti vabvumidzwe kudzokera kuzvikoro zvavo musi wa14 kukadzi. Kunyangwe vadzidzi vakabayiwa nhomba dzose vari kupikisawo mutemo uyu. Masangano evadzidzi ayambira kuti acharatidzira kana vamwe vavo vakarambidzwa kuita zvidzidzo zvavo nepamusana pekuti havana kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mazana nemazana evanhu akaungana nezuro panzvimbo inonamatirwa muBronx muAmerica vachionekana nehama neshamwari dzakafa svondo rapera zvichitevera kutsva kwechivakwa chavaigara. Vanhu gumi nevanomwe vakafa mutsaona yemoto iyi kusanganisirawo vana vasere. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanodanana kuti varapwe zvirwere zvepabonde vari pamwe chete sezvo zvimwe zvezvirwere izvi zvichigona kuzotapurirwa kuvana vasati vazvarwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvirwere zvakaita segonoriya, HIV, chlamydia, hepatitis B nezvisasa zvepasikarudzi kana kuti genital herpes dzinokwanisa kutapurirwa kubva kuna amai vakazvitakura kuenda kumwana wavo. Nekudaro madzimai akazvitakura anokurudzirwa kuti vavhenekwe zvirwere zvepabonde sezvo zvimwe zvichigona kukonzera kuti vazvare mwana ari gava mwedzi kana kuti aka tofa. Zvimwe zvirwere izvi zvinonzi zvinogona kutanga kukonzera matambudziko pautano hwemwana atokura. Mumwe chiremba Dr. Motion Chinyere vanoti vanhu vanofanira kuvhenekwa zvirwere izvi nekuti dzimwe nguva vanhu vanombopomerana kuti vapana zvirwere zvepabonde asi zvingori zvimwewo zvirwere zvepasikarudzi. Vatitsika yekushandisirana tauro rimwe chete rekugeza uye nekugeza nesipo kusikarudzi kunogona kukonzerawo zvirwere zvepasikarudzi.
Saka musoro wenyaya wakatikoshera senyika kuti tidzidzisane kuti zvirwere zvinowanikwa pasikarudzi hazvisi zvose zvakawanikwa nebonde. Zvimwe zvacho zvinouyawo nekugeza tichishandisa mishonga yakasiyana siyana pachirungu yavanoti douching, uyezve zvimwe zvinowanikwa nekusheya kana kuti kwatinoti kushandisa zvekupfeka zvamboshandiswa noumwe kana matauro ekugezesa amboshandiswa noumwe unogona kutapurirwawo zvirwere zvinobata pasikarudzi. Saka chimwe chinoitika pasikarudzi kune zvinowanzoitika kumadzimai inonzi mafungal infection.
Dr. Chinyere vaendera mberi vachiti vanhu vane shuga vanorarama neHIV uye madzimai akazvitakura vanokwanisa kusangana nezvirwere zvepasikarudzi nokuti miviri yavo inenge isisina masoja akawanda okurwisa zvirwere.
Fungal infection inovuya ichionekwa nokuvava anenge achivaviwa nokuita zvichena zvinonzi thrush kumadzimai. Zvinoitika munguva dzekuti dzimweni nguva asangana nazvo zvinogona kutapurirwa mwana pabonde mafungal iyawo infection acho, asi dzimweni nguva anogona kuzviwana nokuti iye utano hwake panguva iyoyo hwakati dzikirei yatinoti immunocompromisation. Zvinowanzoitika munguva pavanhu vanenge vane shuga, pavanhu vane utachiwana hweHIV, vanhu vari pregnant vane vakazvitakura, madzimai akazvitakura anogona kuita dambudziko rekuita inonzi fungal infection inoonekwa nokuvava.
Asi Dr. Chinyere vanoti havakurudzire kuti vanhu vanorapwa kun'anga nokuti zvirwere zvenjovhera zvinoda kuti huturu hwese hwedenda iri huparadzirwe zvachose nokuti zvikasadaro hazviperi mumuviri.
Vangu vanofarira mishonga yechivanhu zviriko kune vanozvitenda asi isusu tinokurudzira kuhealth kuti uyai tikubatsirei zvirwere zvapabonde zvinorapika zvirwere zvinobata pasikarudzi zvinorapika saka vari kumusha ikoko tinokurudzira kuti kana muri kure mukaona mainetseka nezvinoratidza zvine zviratidzo zvokuti paita utachiwana pasikarudzi dzavo endai kunana mbuya utano vanowanikwa kumaruwa kwamunogara mudunhu ramunogara mutaure navo vanokupai rubatsiro nokuti nyaya dzezvirwere izvi dzinosvika padzinobata kunyange utano hwevana vatichazobarwa nevarwere ivavo.
Mumwe chiremba Dr. Chidodziva Chikwari vanoti zvokurapwa nemishonga yechivanhu hazvina kunaka nokuti mishonga iyi inokwanisa kuvhiringidza utano hwemurwere. Vakurudzira varapwi kuti vaende vose kunorapwa vari murume nemukadzi. Mukuru wesangano rinonzi Transmart uye vanorwirawo zvakare kodzero dzemadzimai amai Gumiso Bonzo vanoti zvimwe zvidzimu zvepamiromo zvinogona kukonzerawo zvirwere zvepasika rudzi kana munhu achizvikwenya nekubata sikarudzi.
Is a lot of gender based violence zveshuwa. Murume achiti kune mukadzi wandipa STI of which zvinenge zvisiri izvo. Zvinenge zviri zvinhu zvekuti zvinogona kurapwa zvichitopera zvidzimu. Ukangochikwenya chete ukabata ma private parts unenge watotapurira futi utachiwana wacho ipapo pama private parts. Wototanga futi kuita zvidzimu kuma private parts. Saka kana usingatonzwisisi unotofunga kuti wapiwa chi STI. Ndopepe pekuti unogona kuwana mumwe munhu achienda kuchipatara kuti ndaita STI achinzi aiwa STI. Otorapwa zvidzimu zvobva zvatongopera.
Studio 7 yakamboedza kutaura nemukuru anoona nezvekutapuriranwa kweHIV AIDS netuberculosis mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi kuti tinzwe divi ravo asi hatina kukwanisa kuvabata. Asi pasi rose sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu miriyoni imwe chete vanotapurirwa zvirwere zvepabonde pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaChevrons chasaririra zvikuru murwendo rwemakundano e2023 World Cup zvichitevera mitambo yakatambwa nezuro. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Morongwa hwemamiriro ezvikwata zviri muICC Cricket World Cup Super League wabuditswa neICC nhasi. Zimbabwe ndiyo iri pasi pazvikwata gumi nezvitatu zviri mugungano iri. Zimbabwe ine mapoinzi makumi maviri nemashanu chete yakaenzana neNetherlands iyo isina zita rakasimba mumutambo uyu. Izvi zvauya mushure mekunge maChevrons nezuro akatadza kubuda kana nepoindi apo akadamburwa neSri Lanka nemawickets mashanu. Asi mteveri wechikwata ichi vaPrince Mandunda vanoti chavanoda kukunda kwete maranzi asina chaari kubatsira chinhu.
Isi chatiri kuda kuhwina nekutora mapoinzi nekuenda kuWorld Cup. Zvimwe zvese vanhu vangataure chatiri kuda kuhwina chete.
Mitambo pakati peSri Lanka neZimbabwe iyo iri kutambwa masikati nemanheru iri muSuper League iyo iri kushandiswa senzira yekuenda ku2023 World Cup. Mukokunda uku, Sri Lanka yave pachinhano chechishanu nemapoinzi makumi mashanu nemaviri mune mumwe mutambo mugungano iri nezuro. Ireland yakarova West Indies nemawickets maviri. Zvikwata zvinomwe zvinopedza zviri pamusoro muSuper League iyi ndezvo zvinobudirira kuenda kuWorld Cup. Zimbabwe iri pasi pePakistan iyo iri pachinhano chekugumisira pazvikwata zvinofarira kuenda kuWorld Cup uku. Yakasiwa nemapoints gumi nemashanu. Muongorori wemutambo wecricket vaPatrick Musapenda vanoti pamira Zimbabwe apa pave kuda kushandwa zvakasimba. Zimbabwe neSri Lanka dziri kusangana zvekare mangwana dzichizopedzisa mitambo yadzo yezuva rimwe nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tichatarisa nyaya yekusagadzikana kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa, nyaya yeCOVID-19 uye mitambo yeAfrica Nations Cup. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Nengo dzeatuz dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa nemusi wechitatu svondo rapera. Zimbabwe Electoral Commission yotarisirwa kuita makomishina matanhatu matsva zvichitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina ayo. America inorangarira zuva remurwiri wekodzero dzevanhu mushakabvu Dr. Martin Luther King. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.